ndechekuti ongopane vanhu vakaenda muZimbabwe kubva muna March 2020 kusvika nhasi unoyu vakawanda, vamwe vakatowanda totoziva kuti muna December vakatofira nemurodhi imomo nekuti kwavakazarisa kubhodha. Asi kuti vanhu ivava kuti chizoti vakadzokera nekuti vakaona kuti vari kutambura zvakanyanyisa kupfuurisa vari kuZimbabwe, hatifungi zvedu kuti ichokwadi, nekuti zhinji yevanhu vaienda vaienda nekuti vanga vane nguva yekusava kubasa, saka vaida kunoona mhuri vobva vadzoka zvavo. And chinonzwisa urombo inyaya yekuti vanoziva vakapinda muZimbabwe havazivi vakabuda kuti rangani, nekuti ruzhinji rwavo kudzokera kwavakaita kuti vadzokere zvirinyore yanga iri nyaya yekuti havatiri kudzokera nenyaya yecovid, saka zvava zvisingadikani kuti vachitsvagirwa mapepa. Asi kana vaakudzoka havaizosvika kuaemutau ti avada kudzokera. Saka zvichinzi vanhu vakadzoka nenyaya yecovid vasvika 200,000 asi vanhu vacho vese ivavo vakadzokera kuZimbabwe nechokwadi chekuti vakadzokera kwavakabva.
Asika sangano iri Dr. Swanda riritori nevanhu variri kubatsira pari zvino vakadzokera kumusha yavo, zvinoreva kuti vane umbo hwevanhu ivavo.
Pandanga ndichitotarisa pane manhamba akaita vana 2,000 4,000 avanoti vakabatsira neagriculture equipment kana chinechi. Tinoziva for example kuti kubva muno muSouth Africa chaibatsirana nevanhu vanosvikawo pamanhamba, manhamba anosvika ma 8,000 evanogona varipo vanhu vakadaro vakaenda kunosetla. Vamwe vaitoti tanga tine sangano nevanhu vasingaoni muJoburg, vaiti takudai kudzokera kumusha tinoedza kuti kana tichiwanawo pekurima tinogara tibatsirike ipapo, nekuti vanga vasinga qualify kupiwawo chikafu nehurumende yemuSouth Africa. Saka pane vanhu vagara vanga vari muSouth Africa asi vaakufunga kuti zviri nani kudzokera kunoshupika zvavo vari kumusha, nekuti vanga vasingagoni kuona mabasa, uye zvinhu zvakatiomei nenyaya dzezinofobia zvikuru kubva muno muSouth Africa. Saka kuti titaure kuti mugore radarika irori tinogona kunge tine vanhu vanosvika 10,000 or 20,000 vakaona kuti zviri nani vadzokere kuZimbabwe, uye vakashandisa nguva yemuna May in particular kuti vadzokere kuZimbabwe pakavhurwa mabhodha muSouth Africa nemuZimbabwe first week yaMay wa2020. Tinoziva kuti vanhu vakadaro varipo, asi hatingatauri zvedu kuti vanosvika 200,000 yese iyi yakadzokera kutinogara, nekuti vakaona kuti kutambura kwemuno kwanyanyisa kudarikidza kunoitika kumusha.
Tiri kuonawo vamwe vana veZimbabwe vari kumanikidzwa kudzokera kumisha nenyaya yekuti nyika dzavanga vari vachitsvaga upoteri hazvina kubudirira. Zvii zvamungataurawo sesangano pamusoro penyaya tichitarisa zvakaita vari kuBotswana vari kunzi vakanosiyiwa kumugano wePlumtree?
Nyaya yekuBotswana inyaya inosiririsa chaizvo, nekuti tinoziva kuti zvakaitwa neBotswana kuti musure mumakore akawanda kudai kubva muna early 2000 kwakusvika makore makumi maviri vanhu vayakagara muBotswana vonzi nhasi ngavachidzokera, nekuti nyika yave nani, mamiriro aita ave nani kuti vadzokere kumusha. Hazvina zvazvo kunyatsonaka, nekuti vanhu ava vakaendeswa vachiri kudya uye havachisina ugari hwakati, nekuti vakabva kuZimbabwe kare. Tinoziva kuti kana tichitarisa nyaya dzemutemo dzinotaura kuti vanhu vanogona kuaplaira ugari munyika zvakaita semapermanent residence after 5 years kana kuti 10 years vaona citizenship. Chikonzero chaizvozvo ndechekuti vanhu vanoziva kuti munhu ukagara usiri munyika yako yekuzvarwa kusvika makore mashanu zvakutoreva kuti iwo watosiyana nenyika yeuka haugoni kuti unge uchiti yave musha wako, saka zviri nani kuti uchiwana ugari munyika uri kuenda. Saka tiri kuona kuti mabatiro anoitwa vanhu kuBotswana haana kunaka chaizvo, zvikuru savanhu vanga vatiza munyika dzavo and particularly vemuZimbabwe.